manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 1, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nepfenyuro yeSABC inoti mabhanga emuSouth Africa ari kutaurwa muvhidhiyo yeAl Jazeera ave kuferefeta uori mukufambiswa kwemari. Bato reCitizens Coalition for Change rinoita mitambo yebhora yekutenda vechidiki vakanyoresa kuvhota muBulawayo. Sangane revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association ronyorera mapurisa tsamba richikumbira mvumo yekuratidzira pamahofisi eSports and Recreation Commission richida kuti iridzore ZIFA Board. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yeSABC inoti mabhanga matatu emuSouth Africa ari kutaurwa muvhidhiyo yeAl Jazeera iri kuburitsa uori mukutengeswa kwegoridhe pamwe nekucheneswa kwemari yeuori muZimbabwe nemuSouth Africa ave kuferefeta nyaya idzi. Mabhanga matatu aya anoti ABSA, SASFIN neStandard Bank ari kutaurwa muvhidhiyo repiri reAl Jazeera rinonzi Smokes and Mirrors kuti ndiwo aishandiswa nevanoita zveuori vekunze kwenyika mukuchenesa mari dzavo ivo vachizobhadharwawo chioko muhomwe. Bhanga reABSA rinonzi rakati rakanga ratosvitsa kare zvakawanikwa neAl Jazeera izvi kuboka raro rinoferefeta nyaya. Standard Bank inonziwo yakaudza Al Jazeera kuti haibvumidze nyaya dzakadai uye ichabatsira nenzira dzose mukuferefetwa kwenyaya idzi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nhasi raita mitambo yenhabvu muguta reBulawayo wekutenda vechidiki vakanyoresa kuvhota muchirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chekufamba ichinyoresa vanhu kuvhota icho chakapetwa nemusi wesvondo. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalos Siziva vanoti senzira yekutenda vechidiki ava bato ravo rapa mibayiro kuzvikwata zvapinda mumitambo yavo iyi senzira yekukwezva vamwe vechidiki vasati vanyoresa kuvhota kuti vaite izvi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nhasi tanga tine mutambo watachiita webhora wechidiki nenetball kuBulawayo tichitenda vechidiki vakanorejesta kuvhota nekuti patakatanga takataura kuti mayouth tichatanga tournament yekuti vanhu varejesta chivakurudzira kana varejesta team yenyu mese muri 11 kana kuti 15 moya nemasipe monyoresa team mozokwalifya kuti mupinde pamitambo iyi. Saka nhasi tanga tine final mutambo tichiwinisa vechidiki maprize kuti vaatende vachiona mutambo. Munhu wese wechidiki wanga wakarejesta, saka tinoda kuti tikurudzire vamwe vasati varejesta kuti vaende kumaofisi zeZEC akasiyana-siyana ari munyika kuti varejeste kuvhota.
Chii chasvitsa kuti munge muchitora danho irori rekuita mitambo sebato?
Izvi tazviita nekuti takavimbisa vechidiki kuBulawayo kuno kuti ukanorejesta kuvhota tichaita mitambo yatichiita yakasiyana-siyana yatinenge takupa vanhu mibayiro yakasiyana-siyana. Saka nhasi we fulfilling one of our promises to the young people in this part of the country. Ndosaka muchiona vabuda neuwandu vachiuya kuzotamba uye vachikurudzira shamari dzavo. Munoziziva kuti takatanga chirongwa chinonzi 1+5 kuti kana waregister tora vako 5 ndiyo yatinoti 1 plus 5 campaign yataka launcha tikufamba nayo mugore rino taakupedzisa chirongwa chevota registration maita basi.
Mitambo iyi yakanangana nevakanyorisa kuvhota vari nhengo dzebato renyu chete here?
Iyi mitambo iri kubvumidzwa munhu wese kana uri wezanu kana ndu kana triple C as long as wakaregister kuvhota because tese sevanhu vezimbabwe tinofanira kugadzira nyika haisi nyaya yebato inyaya yekuti munyika muite shanduko vezanu vari kuda shanduko vetriple C vari kuda shanduko saka zvese isi tichikurudzira vechidiki tichikurudzira vanhu munyika kuti haisiri nyaya yebato yatikusangana nayo ya 2023 inyaya yekuchinja upenyu hwevanhu.
Vanga vari vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi rinoti rakapedza tsvakurudzo yaraiita muurongwa hwaro hwekukwidziridza mutemo unomisa kushungurudzana kwevana muzvikoro kana kuti bullying, uye gwaro rekupedzisira rinotarisirwa kuburiswa mukupera kwemwedzi uno. Mutevedzeri wegurukota redzidzo yepasi vaEdgar Moyo vakaudza paramende kuti vanofara kuti vakuru vakuru pamwe neutungamiri hwezvikoro vakapawo pfungwa dzavo mukuwandudzwa kwemutemo uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu sebazi reprimary nesecondary education, tiri kufara zvikuru nekuti tine bumbiro ratiri kuburitsa rinoita kuti tidzivirire kushungurudzika kwevana muzvikoro, uye tiri kuda kuti muzvikoro medu munge muri makachengetedzeka kuti vana vedu kana vari muzvikoro vasashungurudzika. Inenge iri yatinoti pachirungu anti-bullying policy. Tagara yedu tanga tine mabumbiro muzvikoro mese aitungamirwa neyatinoti circular P35 kuti chikoro chimwe nechimwe changa chine yatinoti anti-bullying policy yekuti hakuna mwana anofanirwa kushungurudzwa muzvikoro imomomo. Bumbiro iroro ragara ringoripo asi taakurisimbisa tichitaura nematicha, nemaheadmaster, nemadsi, nemaped uye nevabereki, takabatanazve nevana vechikoro kuti zvekushungurudzana izvi hazvibvumidzwe uye hazvizi pamutemo.
Kune vamwe vanoti pane kuti hurumende ibude nemitemo yakadai, dai yaita kuti varayiridzi vange vapiwa masimba ekuranga vana muzvikoro. Munoti
varayiridzi havabvumidzwe kuranga vana neshamu nemhaka yakuti bumbiro renyika rinonzi Education Amendment Act rakazvirambidza kuti vana varangwe neshamu. Izvi zvakaitika nekuti Zimbabwe yakanga yabatanawo nedzimwe nyika pasi rose kuti tisarange vana neshamu nemhaka yekuti zvinodzikisira unhu hwavo. Asi pane zvatinokwanisa kunge tichishandisa kuvaranga, tichivapawo mirango yekuti nhongai mapepa kana kuti usapinda mutimu yebhora, hatidi kukuona uri kwakati nekuti iwe waramba kuita zvakati. Saka tine marangiro atiri kuita asinei nekuranga neshamu.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, avanoti sesangano havana kunzwikwawo pfungwa dzavo pakuwandudzwa kwemutemo unomisa kushungurudzana kwevana muzvikoro uyu.
Chikahlamadzo kuti tinzwe kuti bazi reprimary and secondary education rapedza ungororo yebullying muzvikoro, nokuti isu sevarayiridzi uyezve sesangano reProgressive Teachers Union tinomirira varayiridzi, hatinawo kana kumbobvunzwa nebazi reeducation. Saka isu dangotaura kuti ministry iri kubika mbodza, ende kazhinji kacho ndo dambudziko ratinaro rokufunga kuti vanhu vari pahead office ndivo vana mazvikokota, ndivo vanoziva zvose, vonyora mapolicies achibva padesk research zvisina kutaurirana navarayiridzi muzvikoro nemasangano avarayiridzi. Ndinodavira kuti even vamwe vedu vana nazimta Kwedu kupitiyu zetu wana Zineu, wana Arutuzi, hapana ati abunja ne Minister of Education. Aswarote wato peza ungororo, ndogu bikamboza matakana na kana matuo pecha yo. Hationi zichipa kuti muzikoro muwe nerudekaro. Kana wano waripajko, ne wana wano dzidzisa wana muzikoro, pasi na wano bunja.
Kune vamwe vanoti pane kuti hurumende ibude nemitemo yakadai, dai yaita kuti varairidzi vange vapiwa masimba ekuranga vana muzvikoro. Munoti
ipfungwa yakanaka yekuti varairidzi vanofanira kunge vane chiremera uyezve vachidzidzisa vana vechikoro tsika dzakanaka. Chatinoda kungotaura ndechekuti pane zvimwe zvakawanda zvatingadai takaudzawo even veeducation dei vakauya kuzotsvaga kuti tishare my experience. Ishi inongoriko ndekuti nenyu curriculum iriko iyi vana havachina breathing space. Nguva dzese vanenge vari muclass kubva na7 kusvika na4 o'clock. Panodawo kuti pakreatwe nguva yokuti vana vanenge vachiendawo kumasocial clubs.
Mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takawafira Joe, vari parunaro masvingo neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Stabile Ndlovu vanova chizvarwa cheZimbabwe vari kuita ivo zvidzidzo zvepamusoro vari kuTanzania uko vari kuda kuita chiremba. Tichange tiri kukurukura navo pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva iyo vari kuda kuti vapedze zvidzidzo zvavo kuti vave chiremba. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatipo nhoroondo yekuti zvinhu zvakamira sei kwamuri ikoko kuTanzania? Makatanga zvidzidzo zvenyu zvakamira sei ikoko?
Ndiri kuno kuTanzania ndanga ndichita internship, post graduation internship yandakatanga 2022 muna March, then yanga ichifanira kupera now 2023 muna March zvakare. So ndaita dambudziko rekuti panodiwa mari yekuti ndikwanise kutora certificate ne license to practice zvananga zvandakafambira kutora kuno ku Tanzania. Nekuti nekuita internship kuno ye machiremba atibhadharwe mari, unenge uchiita kunge munhu uya anonzi ari kuvolunteer. So pagore rese randiri kuno ndanchibatsirwa nasekuru vanova vakasangana netsaona naDisemba vakashaikira pamwe chete ipapo.
Zvamira zvakadaro pari zvino muri kutaura imi kuti makatopedza henyu zvidzidzo zvenyu asi manga makuda kuti muchipedza internship. Chii chiri kunetsa?
Chashupa apa inyaya yemari inodiwa kuti ndiclear madocuments acho ose.
Mari iyi yakamira sei?
Kune mari yekuti ndikwanise kutora inonzi license to practice inova inoita iyo $300 kubhadhara uchibhadhara kune Minister of Council of Tanganyika kunoku. Unofanira kubhadhara mari kuti uchipuwa license to practice after internship. So it's $300. Then they tell you that same foreigners inofanira kustembwa the one they say iri pakapadzanuka ne yekutanga ye 300 inova inobva yaita yo $200. So mari inodiwa yose kuti mukwanise kubuda kana kubata certificate racho rinonzi yo license to practice yeuchiremba $500.
Mari iyi iri kudiwa rini uyezve vanenge vachida kukubatsira iyi vanoita sei?
Mari iyi ndanga ndichishuvirwa kuti ndikwanise kunge ndave nayo before panopera mwedzi waApril nemhaka yekuti visa rangu rekugara muno rinenge richiexpirewo. Saka kuti ndizoramba ndakamirira mapepa obepa iro license to practice ndakagara muno zvino ndichaa ndigozova ndinobhadhara muripo wakanyanyisa nekuti ndenge ndapererwa nemazuva anobvumirwa kuti ndigare ndigare muno nekusvika ndakapedza chi internship yangu nemuno muna machu waperawo.
Makasvika sei kunzvimbo iye Tanzania?
Ndakaenda kuno kuTanzania nekuti ndaida kutsvaga kuita inonzi post graduation internship muchiremba. Sezvo kumba zvine mutengo unoti dhurei kuti wangono zvita semunhu ari muma situation angu handikwanise kuzvibhadharira mari, so ndee ndichisarudza kunenge kwakati chipei. So ndakauya kuno kuTanzania ndichibatsirwa nesekutaura kwanzira nasekuru vangu vanga vakati vanondibhadharira zvose kusvika ndasvika muno muTanzania ende vakaita sekudaro. Ndakatangira kuCuba, ndakaenda kuCuba 2014 to 2015, ndanga ndiri kuCuba. Then 2015 to 2021 ndopa ndakabva ndagraduate. Ndapedza 2021 ndakaenda kumba ndikada kuzama kuti ndipinde musystem yekumba, but dambudziko rakabuda nderekuti vanoda kuti uverify madocuments ako kuti Department of Ministry yekumba yevuchiremba nevanoona nezvemazino vanoda kuti vaevaluate mapapers avo, inoitwa iyo evaluation inonzi ECFMG. So ikoko unobhadhara $250, then wapedza kudaro unofanira kuchizenge uchibhadhara mari yekuti unyore exam rekumba rekuti uwanikoshavano unorejistwa kunyika munyika yedu yeZimbabwe. So mari yacho iyoyo panguva idzodzodzo yanga isingabatiki, of which rimwe dambudziko randaitika nderekuti nyangu ukanzwa rejistwa kumba pane makore akanga kuchitikana nyangu wapedza wanyora exam racho unobva waenda pa waiting list. So kuuya kuTanzania yanga iri nzira yakutsvaga kuti ndikaita internship yangu nekukasira, at least there are other opportunities anokwanisa kudi kubuda rather than ndonyora exam kumba ndatsvagiridza mari. Then ndapedza kunyora exam iro ndoona kusvika kuti pa waiting list sekunzi hakuna internship post.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwanai papi?
Vanoda kundibatsira nhamba yandinobatika inova iyo inoitwa +255 762 637 463.
Nhamba yenyu zvakare?
+255 762 637 463.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church, tichitarisa nyaya yekuchengetedzwa kwechikafu.
Naya yakawanda vachine mvura magarden ndava rine miriwo nekuifusha tichazoita izvo zvokuti munokumbira tikabadze mobva makumbira nebhinzi dzese mopuwa. Tine mukana wokuti vanhu vanogona kubiridza vodzidziswa kupreserva mamwe emavegetables. Mavegetables inoti just about 3 weeks ana reti vaya vanenge vaaredi uchifushawo tichapasaidi kwete kuzomirira zvese zvese.
Asika, dambudziko rimwe rinotaurwa neruzhinji Reverend Matonga nderekuti vanhu vakawanda muZimbabwe vaita chirwere chinganzi donor syndrome chekungotarisira rubatsiro. Chii chinoita kuti vanhu vange vachinyanyotarisira rubatsiro vasingaite zvimwe zvese zvamuri kutaura izvi?
Munguva yapfuura inei taita tingati mapoka matatu anga aunza iyo yamuri kuti donor syndrome. Yekutanga ndiyo ichiti maNGO yekuti aenda achipa vanhu vova nekariro yekufunga kuti tinongopuhwa. Yechipiri zihurumende mapoliticians. Mapoliticians egena anopromisa kuti tichakupai zvakati, tichakupai zvakati, then munozoona kuti zvinoita futi kuti vanhu varege kushanda. Then kuti an extend koita vemakereke ari kubuda vanodindisa vanhu kuti kunongoya zvinhu zvemamiracles vasingatenzetei kuti vanhu tinotenza nesimba. Saka isu tinofunga kuti zvakanaka kuti tichitanga kutargeta kunyanyanyanya vana vechidiki vachiri kuda kucreata employment. Targeting yedu ngaisanduke. Munhu uya watapa rubatsiro rwekuti akafe nenzara handiye watinofanira kutargeta nedevelopment. Development ngatitargetei vana vechidiki vabva muzvikoro, vakaita agriculture, vakaita carpentry, vakaita building, vatange kuita tumabhizinesi kwavo kopromota. Ikoto mukaona muHarare for example vana home industry vakafanana nekuvana Glenview kuya kwa kapa na nekuna nasia toana orkubata ni maoko maruwa hiko koko leti target iwa hao nye eidi yeti itisae zoti wachata patikafu wae wazi gane mgara ndoro woto pake development ndoro pariku funda maria kawanda ili kuenda kumewani wakitina ape chaiti yeti chanda
kwa hiyo nyayo kutu wanupa rubatsiro wanu nyanyo da kupachiri chikafu wasingape marizi kutu wanu waete maprojekte iwa amuru kuta urewa monoti
ee iso fezo siwa batira ivo nekutu wanu rambowari ni industry saka wanu wakanda wazimiri ni yada iwa wakitina basare kubatira saka kuno toda kuti iyo maana US government ita iyo at government level ndo wachinge policy nekutu same inoya ni aid probably andiye tano inofana kuya zekare ne development because ma NGOs they thrive when people are begging but arafiri by design vanoda kuti development iitike saka ndokuva kuti panoda kutosenzesa vari different from refu veaid ava kuti vaite champion development
ko hurumende iri kubata wose kana kubatsira wose nyaya dzatiri kutaura dzekuti vanhu vanga vachiita mabasa ekuzvimirira nemabasa emaoko nemaprojekt iwa
tiri kunzwa kuti vari vakutanga kutobva pakuita kuti a change of curricula mukaona kugara takafunga kuti kudzimirirwa nevarungu pavakagadzira maexcuses avaiti ndokunokufanira kubuda maartisans tikaita kuti vanhu vese vari academic manzira atiri kuita nevari mumaeducational sector vakutanga kuzviona kuti no we made a blunder we need to revise those kind of schools and ndokunofanira kuenda the bulk of the people vashande nemaoko kwete kuti vese vatarisire kuenda mumaofices it doesn't work saka tinodaira kuti hurumende ikaita emphasize on that yoita retrain madhumeni avo aya vatande zvekare kuva vanhu vari development oriented vasingangotarisa just kuti iagriculture yekare yanambuya yekuti munhu awana sadza but tione kuti how do we begin to develop maindustries at community level mumamisa matigero
nyaya imwe Reverend Matonga tipete yedu chirongwa inyaya yekuti vazhinji vari kumaruva vanongomirira mvura yemudenga ndezvipiwo zvingaitawo kuti vange vachibatsirika
ndo zvatanga tiri kutaura izvi zvekuti kana vaine mamwe maskills vari multiskilled havachamirira kungorima chete kana dai kuri kuti vana baba vanoziva zvana carpentry kana kuri kutiwo vana mai vane mamwewo maskills avanoziva asingori kumirira kurima because hazigone kuti munhu ave economically viable achisenza just 3 months of the year iro gore rine 12 months.
Manga makateerera kunyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Sangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association ranyora tsamba kumapurisa eZimbabwe Republic Police richikumbira mvume yekuti nhengo dzaro dziratidzire pamahofisi eSports and Recreation Commission dzichida kuti komisheni idzore pabasa utungamiri weZifa wavaFelton Kamambo kuitira kuti Zimbabwe itenderwe zvakare neFIFA kukwikwidza mumitambo yepasi rose. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Munyori mukuru wesangano ereva Joseph Muchau vanoti vari kutarisira minduro inofadza kubva kumapurisa nekuti ratidziro yavo kumahofisi ASRC inenge isina mhirizhonga asi ndeyekuti ASRC idzore vakamambo pabasa Zimbabwe itambe zvekare nedzimwe nyika.
Ya national issue yebhora inoda kugadzirwa saka tinovimba kuti vachafunga nemazvo vogodzosa nakamambo pabasa kuti tigodzoserwa mukutamba bhora zvakare asi vakaramba aiwa tinonoridza ngoma tagara tiri kuridza ngoma nekuimba tinonotamba kongonya kumaofisi kwavo kusvika zvanaka.
Vanoti urongwa hwavo hwezuva iri huri kufamba zvakanaka zvekuti chasara chete imvumo yemapurisa kuti vaenderere mberi nezviri mugate ravo musi wa16 kubumbi.
Urongwa wedu maratidira kuma ofisi SRC. Urugu endira mberi mswa 16 April. Urongwa wacho uruku famba zvakanaka. Atiziku zozorora sema supporta kushika bora la dzoka muZimbabwe. Tinoda kuti bora redu ridzoke.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Tembanyati. Vanoti nyai haina kusvika kwavari nekuti pasi pemapurisa anoona nezvekuungana pamwe netaridziro. FIFA yakabuda pachena kuti Zimbabwe inodzoka chete mugungano iri kana SRC ichinge yadzora vakamambo nevamwe vavo pabasa avo vakadzingwa basa muna 2021. Musi wa 16 kurume sangano iri rakavhota mavhoti zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe 199 akaramba kuti Zimbabwe idzoke mumitambo yepasi rese, vhoti imwe chete chete yakatsigira Zimbabwe. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlotswa vanoti havasi kuzodzora vakamambo pabasa kana zvikaoma sei, vachiwedzera ivo kuti urongwa hwesangano revatsigiri venhabvu iri hausi kuzovavhundutsa. Asi maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti kwese kwavari kufamba veruzhinji vari kuti nyaya yenhabvu iyi inofanira kugadziswa nechimbi chimbi nekuti Zimbabwe iri kurasikirwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira mikana kuvatambi venhabvu yekuti vaonekwe pasi rese.
Ruzhinji rwevanhu vatiri kutaura nawo munyaya dzezvenhabvu idzi vari kuti aiwazve dai vanhu vari kuita nyaya idzi wave vanokasika kuti vapedze ongororo dzavo kuti tive tinokwanisa kudzokerawo mumitambo.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi e2023 AFCON uyezve pave nenjodzi yekuti ingangotadza zvekare kukwikwidza makundano e2026 World Cup. Africa yave nezvidzvimbo pfumbamwe kumakundano eWorld Cup aya kubva pashanu. Totarisa mitambo yatambwa nhasi iyo yese yapera iri mangange. Simba bora 0, Dynamos 0, Sesham 1, Yada 1, Blue Chips 0, Black Rhinos 0, Cranbourne Bullets 0, Chicken Inn 0. Mangwana mitambo yakamira zvakadai: Highlanders vs FC Platinum Baba Fields, Caps United vs ZPC Kariba National Sports Stadium, Triangle vs Ngezi Gibo, Wange vs Green Fuel Luveve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nepfenyuro yeSABC inoti mabhanga emuSouth Africa ari kutaurwa muvhidhiyo yeAl Jazeera ave kuferefeta uori mukufambiswa kwemari munyika iyi. Bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoita mitambo yebhora yekutenda vechidiki vakanyoresa kuvhota muBulawayo. Sangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association rinonyorera mapurisa tsamba richikumbira mvume yekuratidzira pamahofisi eSports and Recreation Commission richida kuti commission idzose utungamiri hwavakamambo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.